vashara nevatori venhaumo Harare nhasi sachigaro weZek amai Priscilla Chigumba vati danho ravatora iri nderekuedza kuti mitsese isareba musi wekuvhota uye vaita izvi mumatunhu ane vanhu vakawanda vakanyoresa kuvhota sezvo dzimwe nzvimbo dziine vanhu vanodarika zviuru zvishanu vakanyoresa kuvhota. Amai Chigumba vati vakaita izvi vachiteera mutemo wesarudzo uyo uchangobva mukuvandudzwa uyo unovapa masimba ekuisa dzimwe nzvimbo dzekuvhotera.
Mupolitician akangoti wedherei zvishoma nekuti takaona kuti isu vanhu vatakanga tarejista vakanga vakati wandei. Saka nguva dzese kana tichienda kusarudzwa ndimuudza kuti vamwe vanhu vanotanga vacharara vari mumutsetse unenge uchitenderera uchigonyoroka, ndobva taona kuti toita sei kuti vanhu vedu vasadii vasaswerera kana kuti vachitsvanidzwa kana kuti vachitonhorwa vari mumutsetse. Ndobva taona kuti tikatora vanhu 1000 tikati ndo vanogona kunyatsoenda vachinovhotiswa pakati pa7 ne7 tochiti polling station yega yega inofanira kunge ine vanhu 1000. Ndobva taona kuti mapolling station atatinawo kune mamwe akanga aine vanhu 5000 vanga vakarejiswa kuvhota. Ndobva tapamura ndobva tati iti tinoti mapolling station tudiki tinenge turi mukati mepolling station hombe tokuti panenge paine apa 1000 kuti machiyedu asarede.
Asi danho iri ratsoropodzwa nemutungamiriri weEconomic Justice for Women Muzvare Margaret Mutambi avo vati zvaitwa nezeki izvi zvichaita kuti vanhu vazhinji vagotadza kuvhota musi wa30 Chikunguru pachaitwa sarudzo.
Ndokufunga kuti nyaya yekutongoisa mamwe mapolling station nepane time pane madays asara is an issue yekutongocreata confusion amongst the electorate. Indiri kuziva pandakarejista ndakanovherifya ipapo ndikatonocheka voters roll ndopandongoziva saka kuzozwa kuti ivai pamendai kwakati zvakukonzeresa confusion zvinoita kuti electorate just that zvinoita kuti environment site free and fair.
Asi amai Chigumba vati hapana chinotadzisa vanhu kuti vavhote sezvo nzvimbo dzavaisa itsva idzi dzichange dziri parutivi kwedzagara dzakanyoreswa nevanhu kuti ndipo pavachavhotera. Vaenderera mberi vachiti sekomisheni vakatotsvaga vanhu vose vachaita basa rekuvhotesa musi wesarudzo. Nzvimbo dzekuvhotera dzakaziviswa neZek dzinosvika zviuru 10,500 ane 50 mumawadhi chiuru 10,500 ane 55. Zvichakadai amai Chigumba varamba kuti komisheni yavo ndiyo yakapa bato reZANU-PF nhamba dzevanhu dzairi kushandisa kufonera vanhu vachitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo. Izvi zvinotevera kunyunyuta kuri kuita vanhu vakawanda vari kuti vari kufonerwa neZANU-PF. Panguva iyo Zeki yakaramba kuburitsa gwaro rine mifananidzo yevanhu.
Isu hatina kupa mapato ezvematongerwo enyika nhare dzevanhu kana kuti namba dzemafoni evanhu. Kana paine kwazviri kuitwa zviri kutotinesawo tichatobatanawo neavo vane masimba ekuferefeta nyaya kuti tiferefete tione kuti vanhu ava mafoni namba evanhu vakaawana kuti asi ndoda kutaurira vanhu kuti havana kuawana kwatiri.
Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo kutinzwe kuti bato ravo riri kuwana manhamba evanhu kupi. Amai Chigumba vati havasi kuzoburitsa gwaro revavhoti rine mifananidzo yevanhu vakanyoresa kuvhota vachiti gwaro rine mifananidzo yevanhu rinogona kupinda mumaoko asiriwo rikazoshandiswa zvisirizvo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.